Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 14 zvita 2021. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu zviuru zvina zvine mazana masere ane makumi manomwe nevaviri 4872 vakabatwa neCOVID-19 muZimbabwe nezuro. South Africa inoti ichambosendeka parutivi kupera kushanda kwemagwaro eZimbabwe exemption permits. Vanhu vakawanda mudunhu reManicaland vanonzi havana ruzivo nezvekodzero dzavo dziri mubumbiro remutemo. Iyi ndiyo imwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vaviri vakafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose, asi vamwe vanhu zviuru zvina zvine mazana masere ane makumi manomwe nevaviri 4872 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvina zvine mazana manomwe nemakumi mana 4740, ukuwo vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 kubva zvachatanga vava 172,012. Kusvika pakupera kwezuva nezuro, vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 vakange vave mamiriyoni matatu ane zviuru mazana mapfumbamwe ane makumi matanhatu nezvitanhatu zvine mazana mapfumbamwe ane makumi maviri nevapfumbamwe 3,966,929. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni maviri ane zviuru mazana mapfumbamwe ane makumi masere nezvisere zvine mazana matatu nemakumi manomwe 2,988,370. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Hurumende inotiwo nhasi chipiri dare remakurukota richatarisisa mutemo wekurwisa kupararira kweCOVID-19 inobata vanopinda munyika yakaziviswa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemusi wa30 Mbudzi. Bazi rezvemukati menyika muSouth Africa rinonzi rakaburitsa gwaro nezuro riri kusendeka parutivi gwaro rarakanga raburitsa mwedzi wapera pamusoro pekupera kushanda kwemagwaro eZimbabwe exemption permits. Bepanhau reBloomberg rinoti hurumende yeSouth Africa yarasa urongwa hwekudzosera kumusha zvizvarwa zveZimbabwe zvinoda kusvika zviuru mazana maviri zvine magwaro ari kupera kushanda musi wa31 zvita gore rino. Asi bepanhau iri rinoti hurumende haina kupa zvikonzero zvakasvitsa kuti itore danho iri. Asi vamwe vari kutevera nyaya iyi vanoti hachisi chokwadi kuti hurumende yarasa danho iri, asi kuti inogona kunge yavandudza zvimwe zvisungo zviri mukubata mutemo uyu. Studio 7 yakundikana kunzwa kubva kuhurumende yeSouth Africa pamusoro penyaya iyi. Jonga Kandemiri weStudio 7 abata sachigaro verimwe remasangano anomirira zvizvarwa zvekunze kweSouth Africa reAfrican Diaspora Forum, Dr. Vusimuzi Sibanda, avo vari kutariswa kuenda kudare nhasi nenyaya iyi.
Hatingati hurumende yashandura decision yayo yekunyima vana veZimbabwe mapermits, asi chavachinja mutemo wanga uchiudza vanhu kuti kubva musi wa1 January 2022 zvichafamba sei mumabasa nekumabhengi, nekuti tatanzwa kuti kana munhu asina asina tsamba yekuti aapplyira permit haazogoni kuwana bank account. Saka iyoyo directive yanga yaiswa vaibvisa vaichinja. Tangoona vaisa muwebsite yavo kuti aiwa directive 10 yareplacewa nedirective 11, asi directive 11 yacho inongori yekuti aiwa iyo yabviswa, asi haitauri zvatinoda zvacho zvekuti iudze vanhu kuti kubva musi wa 1 January chii chichange chakuitika, kuti zvinyatsotaura kuitira kuti nevanoshandirwa vazive kuti vari kushandirwa nevanhu zviri pamutemo, uye nevari kumabhengi vanhu vasarasikirwa nemaakaunti wavo.
Tiri kuona kuti danho iri riri kuitika panguva iyo imi nesangano renyu makaenda kumatare edzimhosva muchipikisa urongwa hwehurumende yeSouth Africa hwekumisa kushanda magwaro eZimbabwe Exemption Papers. Zvingava zvine chekuita here nedanho renyu rekuenda kumatare edzimhosva?
Tinofunga uye tinogutsikana kuti zvatinofunga ndizvo chaizvo kuti chakonzera kuti vachinje mutemo uyu inova nyaya yekuti vaona kuti takuenda kukoti, nyaya iri kuenda kukoti, nekuti mangwana chaiwo nyaya iyi inopinda kukoti nekukurumidza zvikuru zvatinodaidza kuti agent application, kuti mutemo iwoyo wanga waiswa wekuti kubva musi wa 1 January munhu anenge asina kuapplya for permit achagoni kushanda kana kuvena kuti ave neaccount, ndiwo mutemo watatati aiwa hauzi pamutemo, ngaubviswe. Saka vari kuona kuti aiwa mutemo wavo hauna kunaka, ndosaka vafunga kuti vaubvise, asi vari kutadza nekuti havana kunyanzotiudza kuti vaubvisa vakaisa chii, nekuti hapangosari pakadaro.
Imi muri kutarisirwa kupinda mudare nenyaya iyoyi nhasi Chipiri. Mune matanho amuri kutora here mushure mechiziviso ichi kuti munge muchiturura nyaya yenyu kubvisa kumatare edzimhosva?
Hongu, nyaya yekukota haisati yakudzokera kumasure, nekuti hapana chavaisa uye chinotenderana nezvichemo zvedu. Uye chimwe chavanga vasati vataura nachinochiva chinonetsa ndechekuti hapana visa kana permit yanga yanzi ichapiwa vana veZimbabwe. Saka kubvisa chete mutemo iwoyo hazviiti kuti vana veZimbabwe vawane mavhiza kwenguva iyoyo yavanga vataura yegore. Tinoda kuti zvichemo zvedu zvinzwike nekoti, kuitira kuti koti ivaudze itonge kuti vana veZimbabwe vanofanirwa kuti vapiwe mavhiza kwenguva iyoyo yegrace, panova panguva ipapo patichadzokera zvakare kukoti kuti tichinotarisana nedecision yavo iyoyo yekuti havagoni kuzomutsirika zvakare maZEP evana veZimbabwe iwaya.
Zvii zvamunotarisira kuti dai zvaitwa kuitira nyaya iyi igadziriswe?
Chatinotarisira ndechekuti pave nekutaudzana. Tanzwa zvekare kuti vamiriri vehurumende vakumbira kutaura nevamiriri vedu. Saka iko zvino takamirira kuti pave nechitenderano chokuti aiwa vana veZimbabwe vemaZTP vachapiwa visa inovatendera kuti panguva iyoyo inonzi yengoni yatapuwa yegore vagare muno zviri pamutemo vane mavisa, noti kuti pangoiswa directive. Mugore imomo muchava imo matichazoenda kudzokera kumatare kuti tichitarisa iyo decision yacho hombe yakaitwa nehurumende yekuti haichamutsiridzi ugare hwavana veZimbabwe munomu. Ndo chatinotarisira.
Avo vange vari sachigaro verimwe remasangano anomirira zvizvarwa zvekunze kweSouth Africa reAfrican Diaspora Forum, Dr. Vusimuzi Sibanda vari parunhare muSouth Africa naJonga Kandemiri weStudio 7. Komisheni inoona nezvekodzero dzevanhu munyika yeZimbabwe Human Rights Commission iri mudunhu reManicaland umo iri kutaura nevagari nekodzero dzavo. Mumisangano yayakaita mumawadhi eguta remutare zvakabuda pachena kuti vanhu vakawanda havana ruzivo nezvekodzero dzavo dziri mubumbiro remutemo. Loida Moyo anotipa nyaya inotevera.
Pamumwe musangano wakaitirwa pasa kubva Betro Mamutare, vagari vataridza kuti vane nyota yedzidziso pamusoro pekodzero dzavo. Musangano uyu hauna kuenda vanhu vakawanda havo, sezvo vamwe vachiti hauna kushambadzirwa zvakakwana. Asi mumwe akapinda musangano uyu ndiamai Abigail Mutero, vanoti vakaona wakakosha zvikuru.
Ndabatsirika hangu pakuti unoziyawo marights semunhu weMuzimbabwe, mugaro weMuzimbabwe, unoziya marights ako kuti inini ndinotangira apa ndichigumira apa, right to food, kana even tine vana tonyatsoziyawo kuti kana ndine mwana handifani kumubata nenzira yakadai yakashata kana kuti nzira yakadai inozondiendesa kumawere asi ndofani kumubata zvakanaka kana kudai so zvatadzidza zviri rakati
amai imamatika vemusha wesakubva vanoti vakadzidzawo zvakawanda
tadzidza kodzero dzevana kodzero dzana mai mudzimba kodzero dzounge uchinge wasungwa kuti unoita sei nezvimwe zvinhu zvatasingatozivo tatozivo kubudikidza nehuman rights yatadzidziswa pazuva ranhasi
vaerasmus mangena avo vanogara vamusha wedevonshire musakubva makare vanoti vanoona kufambiswa kwemashoko nekomishen yezimbabwe human rights commission kuchisimudzira magariro evanhu kana zvose zvinoda kuitwa zvekuchengetedza kusimudzira nekusimbisa kodzero dzevanhu zvatevedzerwa
dzidza zvizere uno nenhau yehuman rights chandadzidza chakanyanya kukosha chekuti munhu une raiti yako yekurarama uyezve une raiti yako yekutaura zvausingadi zvaunonga waita irwa nyangari mupurisa kana upi neupi so chimwe chinhu chatachidawo hedu isusu sevanhu watatisati taziva zvakanyanya mimwe mitemo yakaamendwa izvozvizvi nemararamiro atakuita yanga yakakosha kune vanhu vakaroora munguva yapamashure apo asi pari zvinoizvi kumbunyikidzwa nekumbunyikidzana kwacho kwakuti nyanyei nekuti izvozvi yakunyanya kuwandira kuna vanhukadzi vanhu varume watonga vakutonga vatova ndivo vane mhosva dzacho dzaakutonzi munhukadzi anofanira kunge achirarama upenyu hwakadai sekuti munhurume ndiye akutonga akatanga mhosva dzaidzese
amai tsitsima uyo vanoshanda nesangano rezimbabwe human rights commission vanoti hapana kodzero inganzi yakakosha kupfuura imwe
saka iyoyo ndozvo zvinorambidzwa nekumiriro remitemo kuti we cannot discriminate on maground akaita senge kuti mapolitical grounds akaita senge kana kuti race handisi kubvisa kana kuti wakanza kusvika papi
komisheni iyi yange ichishanyira misha yakaita sechikanga danga mvura uye fen valley svondo rapera ndakamirira studio 7 mamutare ndini lweda moyo
mumwe mutevedzeri womutungamiri webata rinobhikisa remdct rinotungamirwa navadouglas monzora amai tokozani kupe vaenda kudare redzimhosva nechichemo chokumisa kudzingwa kwavo kubva mubato iri gwaro raendeswa kumatare edzimhosva rinoti bato remdct rinoda kudzinga amai kupe nevamwe vamiriri vebato iri vari muparamende nemumakanzuru magweta amai kupe vakatozivisa munyori mukuru webato iri amai Paulina Mupariwa kuti vanoda magwaro ezvose zvakakurukurwa mumusangano wakaitwa musi wa30 mbudzi apo kunonzi nyaya yekuda kudzinga mubato amai kupe nevatsigiri vavo yakataurwa sachigaro wemdct vamorgan komichi vanoramba kuti pane zviri kunetsa mubato ravo asi mutauriri waamai kupe vantando ndlovu vaudza studio 7 kuti mumusangano uyu zvakataurwa kuti vanhu vanotsigira mdc alliance nezanu pf vanofanirwa kudzingwa mubato remdct vachiti mazita aamai tokozani kupe pamwe chete nemazita ameya wechitungiza nameya wegweru akataurwa mumusangano uyu maererano nenyaya iyi kunze kwava Douglas Munzora nebato ravo remdc gwaro rasvitswa kudare redzimhosva iri rinodomavo vamorgan komichi amai Paulina Mupariwa mutauriri weparamende zimbabwe electoral commission negurukota rezvematunhu tabata vandlovhu tikatanga nekuvabvunza kuti chiko chiri kunetsa pakati pavamonzora naamai kupe
vahwande nyaya iriko ndeyekuti vamonzora mutungamiri wemdct vari kubvisa vanhu vese vari mamps councillors and mayors vanofungidzirwa kuti vanosapota dr Thokozani Kupe ahead of the ordinary congress next year saka tiri kuti izvozvo it's unlawful It's unconstitutional and it's very, very wrong. Saka ndiyo nyaya yakakonzeresa kuti amai Dr. Thokozani Kupe vaende kumatare ezvemhosva kuti nyaya iyi igadziriswe. Saka nyaya iyi it has been taken to court and it will be heard in court on an urgent basis.
Dr. Kupe vachiri kuda kutungamirira MDCT here.
Handikagone kuti sei with certainty kuti which position is Dr. Kobe going to contest in 2023, because the people must say where they want to deploy her. It's not up to her to decide, but it is up to the people to then say, we want you to contest this position or that position.
Chavanoda kuziva chii pamusoro pezvakataurwa mumusangano muna November mwedzi wapera?
Nyaya iriko ndeyekuti takaita musangano wedu weNational Council muna November. In that meeting, kwakataurwa zvinhu zvakawanda, vanhu vachitukwa, vanhu vachitretenwa, vanhu vachiinsultwa. Zvimwe zvakaputa mumeeting iyoyo kwakwanzi vanhu vanosupporta MDC Alliance and ZANU-PF must be recalled. The names of Dr. Thokozani Kupe and the names of the mayor of Chitungwiza and the mayor of Gwero were called in that particular meeting. Saka, what is now happening is that in the implementation of that resolution, it is done in secret, it is done so as to surprise people. Saka, tirungfungidzira kuti vanhu ava, they have a plan to recall Dr. Kupe secretly from parliament, like what has happened to the mayor of Gweru, who was recalled secretly without a right of hearing, without leading any evidence, without affording him a chance to defend himself. Saka tinota kuti maminutes iwawo apinde pa record tione kuti who has been lined up for recall and who has not been lined up for recall. Saka vakatadza kutipa maminutes iwawo, vakatadza kutipa tsamba yevanhu pacha recall. Saka, we have now taken the matter to court because we believe that the courts are the final arbiter of any dispute. We have exhausted all the internal remedies which are available in the MTCT.
Munoti kune avo vanoti zviri kuitwa navamonzura kuna Dr. Kupe. Ndizvo zvakaitwawo na Dr. Kupe kuna vachamisa.
No, as far as we are concerned, there is nothing wrong that Dr. Kupe did last year. Vanhu vakasangana kuNational Council, vakapasa resolution yekuti munhu wese apiwe mwedzi 2 to align himself or herself with the MDCT. Saka vanhu vakarikolwa, vanhu vakati isusu were no longer members of the MDCT. We are now members of other parties. Saka vakarikolwa liwa ivavo. And we were not recalling people based on whom they support internally in the MDCT. Because we had a committee contesting for the presidency, you had Mutsuru, you had Monzora, and Dr. Kupe. The recalls were not done in a factional manner. But what is happening now is that my recalls, they are being done on a factional basis. Because you support Dr. Kupe ahead of the ordinary Congress, you are removed from parliament. You are removed from council. You are removed from a provincial council. So it's not the same. This is an internal matter, whereas the other recalls were actually an external matter because we're saying we're removing vanhu who are no longer members of the MDCT. So there is no difference between the two. But we are saying we live in a democratic country. People are allowed to form their opinions. We are not responsible for that as a movement or as a group.
Mutauriri waamai Kupe vaNtando Ndlovu vari parunhare kuHarare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. News Day, sangano rinobatsira vana United Nations Children's Fund, UNICEF, rinoti vanhu vanopfuura mamiriyoni mana, 4.3 million, kusanganisa vana vanoita mamiriyoni maviri, vakatarisana nedambudziko remafashanu emvura nezvizvere zvemumvura panonaya mvura mwaka uno. UNICEF inoti iri kupemha mari inoita mamiriyoni makumi mashanu nemuraudzo emadhora ekuAmerica US 54.7 million kuti ikwanise kubatsira mhuri dzakatarisana nedambudziko iri. MuNewZimbabwe.com mune nyaya inoti sangano rinorwira kodzero dzevanhu reNational Transitional Justice Working Group rinokurudzira hurumende kuti irase mutemo wayo unobata masangano akazvimirira weprivate voluntary organizations amendment bill richiti bhiri iri rinouraya masangano akazvimirira anobatsira vanhu uye rinokanganisa kuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu muchronicle mune nyaya inoti vana chiremba nevakoti vanopfuura 170 vepazvipatara zvemupilo neUnited Bulawayo Hospitals vari kugara vari vega kana kuti isolation mushure mokuwanikwa vaine utachiwana hwecoronavirus. Izvi zvinonzi zvava kukanganisa kurapwa kwevanhu. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Wanani mamukasei vachamarari vose vateereri. Handina mashoko mazhinji, yangu mashomo okuti ndakumbira kuti vamunangahwa vadzidze dzimwe nyika dziri pano pasi kubva pakatanga pavakatanga kuziva pakapinda mumatongerwo enyika kuti ukuru hunochenjwa. Ukaona usingakwanisi unombosiyira mumwe kutati mangwana ugodzokerawo vanhu vachikuda nokugona kwako. Ngavambopa mumwe ambotonga vamboona kuti chii chinoitika, vasaramba vakabata chimuti zvinhu zvichiminama nokuti havazozvigoni. Gondo guroma rakavondomuka hauzosviki pakurivhara nokuti chero unozopinda zvinozomuumira kuti akwanise kurivhara. Ngafire vamwe vavhare gomba nguva yechibho. Natenda.
Ya, ndaitwa mukoma hydraulic fare. Ndiri muchizvarwa chemo muZimbabwe asi ndiri munomwe wangu kuCape Town. Ndinoti pamusoro nevanhu vari kutaura nezvinani musoro wese zvekugadzirira nyaya nezvepamutungamiri wenyika. Isi hatisi ipapo, regedzai izvozvo. Hatinangane nechinangwa chedu chekuti mukomana apinde. Sanai nezvekugadzira zvinhu zvisina nemusoro wese. Nezvonaivo zvinotukana purezidendi neinei. Izvi hatitei chinangwa chedu chekuti apinde mukomana bedzi. Fair direction. Chinja mitiro yezvokubwa.
PaStudio 7 apo makadi zvenyu vana mukoma Hwande, vana mukoma Blessing mese vepaStudio 7 vashamarari. Ndinokukwazisai mese uye ndinotenda nebasa ramunoita. Ini zvangu nyaya yangu inondibata-bata ndeya baba vakataura vachiti vanonzi vakomboni vanoti vachamisa his failure. Ndoda zvangu kungovatsiura ndechiti ngatirege kuti vachamisa it's a failure, ivo vachamisa vacho vasati vapiwawo temu yavo. Ndoti kuna mukoma wangu ivavo ngatimbovavhotera vachamisa vacho vaitewo temu yavo. Kana vazopedza patemu yavo ndo patinozovakwanisa kuti titaure kuti his a failure. Ngatirege kungovati vachamisa is a failure, ivo vasati vatombopiwa kana chinguva chacho chekuti varatidzewo unyanzvi hwavo. Ngativhote uye tione shanduko yakanaka. Then ndoti kuna mukoma wangu fungai kaviri, murege kungoti vanhu is a failure musati maona mabasa avo. Ndatenda zvangu.
Makadi makadi vashamarari vedu veStudio 7 ana mukoma Jonga nana mukoma Tanonoka. Zita ndinonzi Sam Magura, ndiri muCape Town kuSouth Africa. Ndodawo kungopawo mashoko angu enyaradzo pamusoro pekushayika kwababa vedu vadhewa Mavhinga. Takarwadziwa takarwadziwa, asi tinoti rufumura waMwari. Naizvozvo ndinoti kune vose vanochema ngavachemi vaine tariro. Mukoma Mavhinga vanga vari munhu aizikanwa, vanga vari munhu aibata basa asina kwaakarerekera. Kunyangwe zvazvo paiva neavo vaivaona sekuti vane divi, asi ini ndinongoti mukoma vakabata basa ngavazorore murugare. Ndatenda hangu.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vazivisa kuti mangwana vachashanyira dunhu reKentucky kunozvionera kuparadzwa nemhepo mupengo kana kuti tornado kwakaitwa nzvimbo zhinji mudunhu iri. Nemusi wechishanu, mhepo mupengo yakavhuvhuta zvine simba risati ramboonekwa uye yakauraya vanhu nekuparadza dzimba nezvivakwa mumatunhu masere. Kentucky ndiyo ine vanhu vakafa vazhinji mumhepo mupengo iyi, vanonzi pari zvino vanoita 41. Vanhu vazhinji mumatunhu aya havasati vawanikwa. Nemuvhuro Maneru, muzinda weWhite House wakazivisa kuti bazi rehurumende yava Biden rinopa rubatsiro reFederal Emergency Management Agency kana kuti FEMA rakanga ratoendesa nyanzvi dzinotsvaka nekununura vanhu motikari dzokushandisa mubasa iri, maredhiyo kuti vanoita basa iri vakwanise kutaurirana, majenareta, zvokudya, mabhodhoro emvura, magumbezi nezvimwe zvinodiwa panguva yakadai. Tabata chizvarwa cheZimbabwe chinogara mudunhu reKentucky iri vatawanda chitapa kuti patiudze zvizhinji.
Ini tiri kuLouisville, Kentucky. Kuno isu takatoponeswa naMwari nenyaya yekuti hatina hedu kuzonyatsorohwa nemhepo dzadziripo idzi, but vamwewo vari kuWestern Kentucky ndo vasina kuzonyanyoita lucky. Kwakaita kuparadzirwa kumwe kusikatomboite. Vanhu dzimba dzikadhirika and right now governor is expecting kuti up to 80 people vakaita sei vavana kuzosurvive zvavo, but hey hazva zvakaoma ninyaya yekuti kubvira pa Friday papapa dzimba dzakadhirika zvimwe zvisingatomboite. It's the worst tornado yatakaita in the history of Kentucky.
Saka pari zvino chii chiri kuitika? Hurumende iri kubatsirawo zvakadii?
Hurumende yakubatsira zvayo, but sezvo mazuva akawanda atipfuurei zvakawanda zvakutoitwa ndizvo zvekuti vanhu vakungotizama kungounganidza nekucleaner kuitira kuti recovery effort yanga iripo yaichiitwa nevanhu vanhu kuno kwaisisiri recovery nekutsvaga vanhu izvozvi. Vanhu vakawanda it's either kana kuruti vachakavharirwa panenge pasina expectation yekuti munhu wacho achararama. But hurumende, United States government zvese nestate vari kuavhela maresources ekuti vanhu vashandise, saka zvazvakaoma.
Asi ko zvino mhepo yacho yakapfuura hayo?
Mhepo kupfuura yakapfuura zvetornado kazvinongoita ipapo zvova zvatozopera. Asi chinongotyisa chete ndechekuti hameno kuti mhepo dzacho idzi dzinowanzoitwa zvadzo mumasama, saka vamwewo varingoti wo hameno dhuzei ndirizvozvo zveclimate change zvekuti taakushamisika tichiona kuti nemunana December kwatisinga expect matornado anenge apoma, saka zvakutotyisa.
Asi imi hamuna kumbonzwa henyu kuti kune zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvakapinda mutsaona iyi?
Aiwa, zvizvarwa zveZimbabwe hakuna, but varipo imi vandinoziva ndevanhu vandakadzidza navo kuWestern Kentucky vemuno varipo vamwe vakatopererwa nemba yavo yese ikasimudzwa nemhepo ikaroverwa ikapwanyirwa pasi. But havasavo maZimbabwean, but inenge dziringoriwo hama neshamwari dzatinoonesa nawo.
Asi imi nemhuri yenyu muri right yenyu?
Isu nemhuri tese tiri right zvedu. Isu takangonzwa Friday Manheru acho kwaitonaya zvimwe zvisingatomboiti, but isu takangoti ndizvozvezvi zvekuti kunenge kuchinaya kuchivhuvhuta tisinganyatsozivi kuti kumwe kwese uko zvazvatoomera vanhu. Saka isu tinotenda Mwari nenyaya yekuti takatospewa nesu.
Avo vange vari chizvarwa cheZimbabwe chinogara mudunhu reKentucky vatawanda chitapa vari parunhare kuKentucky neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu zviuru zvina zvine mazana masere ane 42, 4872 vakabatwa necoronavirus muZimbabwe nezuro. South Africa inoti ichambosendeka parutivi kupera kushanda kwemagwaro eZimbabwe exemption permits. Vanhu vakawanda mudunhu reManicaland vanonzi havana ruzivo nezvekodzero dzavo dziri mubimbiro wamutemo. Tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakare.